Nenguva yatiri inoyi tinenge tichiadvisa kuti varimi tinga titeererei information yatinenge tichiwana number one kubva kuministri yedu vazoministri vanenge vaine ruzivo runenge rwakatiwandei patanendeizo. Saka kazhinji zvizvi tinokurudzira varimi kuti vaissue mapoti avo kuitira kuti vakwanise kubatsirika because maissues akaita sema hailstones they are quite difficult to manage because munhu anenge aine 10 hectares haana zvizvizvi zvaanokwanisa kuti aite kupresenta a hailstone of the best that they can do is to ensure their crop kana paine zvinenge zvaiandise vachikwanisa kuzowana something at the end.
Ko kunana zvirwere uko kunomirawo sei nemvura kana ichinaya zvakanyanya kudai?
Okay, when it comes to zvirwere, zvirwere zvakanyanya zvinoda kunonyiwandira kuhorticulture zvinana matomatoes mapotatoes kunowanda zvirwere zvakaita mablights maany blights nemanetblights. Pakadaro tinenge tichikurudzira maliteaspoon emapreventative fungicides for example vana copper oxychloride vana dicyon M45 vana propinium vana bravo nemalitinonzoti futi kana kuri kupotato zuva rakunenge kwanaya tinobva takurudzira zvekare kuti fama tibhawadzoka oyaubhawaspreya preventative fungicides yako because kana moisture iri high temperature iri high kunika kuchengetedzeka kwemvura kanoitika pamashizha emapotatoes edu kana timatomatoes edu izvo zvinocreata kamicroclimate kanosevha the growth and development ezvirwere. Saka for maweekly space tota maweekly edu emapresentatives
iyo mvura kana ichiuya ine mipande nemhepo inonzi inovhuvhuta zvakanyanya kudai inosiya zvirimwa zvacho zviri papiwo varimi vangade kunzwisisa kuti vodii apo?
Miti mapatrans edu anenge achida vhumu nekuti mhepo inoita se inopinda kana mhepo ikapindawo panokurumidzeku saka kuoma kemashizha bosati mamoisture yayo ikaramba yakachengeteka pamashizha ndozvinokonzeresa kuti the disease is developed. Saka if your plant has room to breathe and there's room for air movement around nzvimbo yako iyoyoyo mashizha anokurumidzewa kuoma and maris ekuti zvirwere zvinomultiplya inenge iri lowa. So the preventative fungicides, curative fungicides, and the cultural methods like managing the plant spacing and also using a variety of anti-resistance.